Cyclone Freddy iyo yarova nyikadzi kuti Madagascar, Mozambique neMalawi inonzi yaparadza misha yakawanda kuchimani mani nyanga chipinge uye kukonzera kuti nzizi dzizare sematauriro omwe mukare wekuchimani mani vapatwe nemaguta.
Weather report yedu yanga irudza kuti chimani mani takamirirwa nepachisengo meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 millimeters of rainfall yesterday. Torati mvura zhinji. Tine kufurwa kwatiri kuita zvakare kuti tine murume akatorwa nemvura achiedza kuyambuka Bundi River National Park. Ndiwo matambudziko atakasangana nawo kutaura kuti nzizi dzedu zhinji dzadzine mvura yakawanda nzizi hombe like vana Haroni, vana Mvumvumvu, vana Nyahode nana Risita kubudikidza nemvura yatatiri kugashira iyi. Tichiendawo kune dzimwe nzvimbo takaunzwawo kuti kunana Nyanga kudhuze kunana Trodberg kwa kune malandslides takatoonawo mapicture achaitenderawo masocial media zvese. Kune mavhu akawira achivharira road kuti vanhu vasadarika. But we had it, it was clear.
Vamaguta vatiwo izvi kukanganisa hurongwa hwevanhu hwekunyoresa kuvhota.
Kune wakaita mvura especially musi wa12 na13 wakavhiringidza zvakanyanya nzvimbo dzanga dziri kutanga registration pamadhetsi wayo kunyanyanya the eastern side of Chimanimani mawodzi anga nemastations anga ari emagidhi kutanga pamadhetsi wayo. Mvura yainaya yakaita kuti vanhu vakundikane.
Mashoko kuvatori venhau fleki yati mamiriro ekudzi ari kukanganisa basa ravo pachirongwa chekunyoresa vavhoti vachiti mimwe michina inoshandisa simba remagetsi ezuva kana kuti sola haisi kushata zvakanaka zvononodza basa ravo. Mukuru wezekimbunhu vemasvingo vazekisipudurai vatenda kuti nyaya yekushayikwa kwezuva nemvura iri kunaya iri kuri kukanganisa mafambisiro ebasa mudunhu ravo. Mutungamiriri wesangano revagari veGood United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Gura vatafunga mamombe vati vari kukurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota vachiti kunaya kwemvura kuri kuvashayisa mufaro.
Challenges yatiri kusangana nayo ndemamiriro ekunze kubva Sunday sezvamataura mvura iri kunaya kufamba kuri kunetsa.
Sakigaro wezanupf mudunhu wemasvingo varobson mavhenyengwa vati mvura iri kuvhiringa zvirongwa zvavo zvekukurudzira vatsigiri vavo kuti vanonyoresa kuvhota.
Mvura iri kuti afecta mamwa like vana Chiredi, vana Mzaka, vana Bikita kunaya kwemvura kuri kuti afecta vanhu vedu havazvi kudi asi tiri kuzama kukurudzira kuti vanhu vaende kuregista.
Vari kutungamirira chirongwa chekukurudzira vatsigiri kundonyoresa kuvhota kubato re3C kuGutu East vadesire chazorwa vati
zeki iri kushandisa masolar system necyclone Freddy some areas zviri kudhileya vanhu vakangomirira panoya chimushana ndopo vongoita uptake yevanhu vashomashoma. Isusuwo on the side of people kubuda kuri kunonoka kuti vanhu vabude nenyaya yekuti hakuri kunaya dzimwe nzvimbo dziri kutonaya chaiko but at the same time we are encouraging kuti vanhu vabude vainzisa.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reelections resource center kana kuti ERC muzvade rudomosi vati
takatarisa zvekare kuti ndiyo blitz yekupedzisira mutungamiri wenyika asati ataura zuva ratichange tichimasaridza vatungamiri vedu. Mazuva gumi atarwa tinoona sokuti mashoma. Zek tiri kungoikurudzira kuti iwedzere mazuva ekunonyoresa kuvhota uyezve iwedzere nzvimbo kuti zvizvarwa zvemuno zvinonyoreka kuvhota.
Zvisakadaro mapurisa anonzi asunga mukuru wesangano reproject vote 263 vaalan spoi avo vangakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota muguta reHarare. Chirongwa chekufamba pedyo nedzimba dzevanhu chiri kupetwa musi wa21 mwedzi uno nezek uye vanhu vanokwanisa kunonyoresa kumahofisi ezek kusvika mazuva maviri mutungamiri wenyika paanenge atara zuva retarudzo. Ndakamirira studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba.